Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 18th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are looking at the official opening of Parliament by President Emmerson Mnangagwa this afternoon, where MDC lawmakers walked out on him as he delivered his State of the Nation address.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are also live streaming on all our Facebook platforms, which are VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. We are also live on all our websites. You can log in right now at www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa delivered his State of the Nation address in Parliament today, promising the government is pulling out all the stops to attract investment and fix the subdued economy. Mr. Mnangagwa also vowed a crackdown on corruption, saying no culprit will be spared. He also said government was working overdrive to end a cholera epidemic that has since killed 35 people.
The president's speech in Tunga at the official opening of a parliament was, however, overshadowed by MDC members of parliament who walked out on him as he began to speak. The lawmakers who were singing and dancing as they could not be addressed by Mr. Mnangagwa because they did not recognize him as president of Zimbabwe. They accused him of rigging the July 30th polls, and they said that they claim that they have won, which they claim was won by their leader, Nelson Chamisa. We will be hearing from legislators from both sides, but more importantly, we want to hear from you at home. Let's get connected.
Yebo, marvelous. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje emakhaya lingabali tshona njani zihlobo zami. Isilethemba liphilile. Lamhlanje utaba olusekudwini sixoxa ngokuvulwa kwedale lephalamende lamhlanje, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ethule amazwi akhe aqakathekileyo awe State of the Nation address. Kodwa okwenzakalayo, ukhulume ngento ezitshiyeneyo mpela, ukhulume ngomnotho, wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa umnotho. Ukhulume ngecholera, wathi bayayilwisa mpela ukubana bayiqede. Esikwamukele namhlanje ukuthi cholera isibulele abantu abangamashumi amathathu lanhlanu 35. Ngakho Mnangagwa uthi benza konke abakwenelisayo njengohulumende ukuqeda lomkhuhlane. Ukhulume ngokunengi mpela okuphathelane lomnotho, wathi bazaguqula imithetho yelizwe ephathelane lokutshalwa kwezimali eZimbabwe, esingathi investment. Uthe bazasebenza gadalala njengohulumende bavuselele umnotho, uZulu athole imisebenzi, umnotho weZimbabwe ubuye ume njalo ngezinyawo. Kodwa umbiko wakhe singathi ube overshadowed ngokwenzakeleyo edalele parliamente. Amalunga eMDC aphumile ubaba Mnangagwa eqalisa nje ukukhuluma ehlabela, bathe bona hayi, baba Mnangagwa kasikunanzi njengomongameli weZimbabwe, ngakho ngeke sihlale sikulalele ukukhuluma, bathabe MDC. Onqobayo kukhetho olusanda kwedlula ngomkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa, Ngakho sizaba labo abe MDC amalunga edalela parliament lamhlanje elabo abezana PF njalo kuhlelo sizwe ukuba na kuhambe njani kahle kahle kodwa uqhakathekileyo mlaleli sifuna ukuzwa kuwe emakhaya ukuba na uthini ngombiko kamnangagwa ikakhulu ngomnotho lokwenzakale eparliament ukuphuma kwabe MDC mavindonyaya yatukurukurane zwe
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa muri kunzwa mumwe wangu Ntungamiri Nkomo ari kutaura iye kuti nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zvaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mudare reparamende nasi pa State of the Nation Address taona vaMnangagwa vachitaura ivo panyaya yedambudziko rekorela iro rauraya vanhu vanosvika 35 pari zvino taonazve vachitaura ivo panyaya yekuramba pachishandiswa ipo mari dzekunze Tikaona vachitaura kuti pane mabhiri avachange vachiona kuti aonekwa achisainwa nezvimwe zvakadaro. Asi pane zvimwe zvaitika pazuva ranhasi taona nhengo dzeMDC vadare veMDC vachibuda muparamende vachiti ivo vanga vasida kuteerera kuna vaMnangagwa sezvo vasirivo vakasarudzwa neveruzhinji. Kunyangwe dare reConstitutional Court rakati vaMnangagwa ndivo vakakunda. Saka vabuda vakaenda panze vakanomboimba vari ipapo saka ndozvimwe zvati tiri kuzeya pachirongwa chanhasi asi ntunga ndiri kutonzwa kuti tine vanyarikana vedu vanhasi ndiri kunzwa kuti tina honorable Tabitha Khumalo uyezve tina vatemba muliswa bhuru riri mumudanga
honorable Khumalo good evening and welcome
Good evening, Zimbabwe.
Let's dive in, Honorable Khumalo. The Constitutional Court spoke and declared Mr. Emmerson Mnangagwa as president, but we saw you walking out of Parliament, walking out on him today, saying you do not recognize him as president. Can you elaborate Honorable Khumalo, because many people are getting confused.
Yes, as the MDC party led by Advocate Nelson Chamisa, what we are saying is we went to the Constitutional Court and we tabled our facts. We tabled our figures and we wanted the ZEC to give us the facts pertaining to those figures. And nothing of that sort happened. Instead, the Constitutional Court wanted us to have gone to and checked on the residue in terms of the ballot papers. But now, the million-dollar question was, which residue were we supposed to follow? First, they changed the 50.8% to something else. They changed the results three times. So the question that we're asking ourselves is the MDC is, what were those changes for and why? And which is the correct record? That was not ever given to us. We are only told that he won by 50 point whatever percent. How many votes did he garner? Over and above that, we have a Mashingo issue where 300,000 people voted in less than an hour, and no one could explain that. Mass Central, the same thing. So it now confirms our cries as the party for the past, since 1999, when we were saying most of these all of these government institutions, be it the ZEC, be it the courts, be it the police, be it the army, they are all an appendage of ZANU-PF. So everything that they have to do, it has to go via the Politburo. It does not go via the government. And the other worst challenge here is the government is no longer giving the independence to the courts, because courts have got to dance to the tune of the government. If not, then they are in trouble. And if you look again, these same judges are the judges that have been given farms, been given monies, been given this luxury in order to draw the line. And you are saying that is not democracy.
Thank you, the Honorable Khumalo. And please do stay on the line, Mother. Let's go to Honorable Mliswa.
Tinokuchingamidzai pachirongwa vaMliswa.
Moshe Makadini and you na TK in the house. How are you doing, Honorable?
Ndofunga vari kukunzwa ye asi tida kunzwa wo. Ehe. Vamuliswa mungatitsananguro kuti maona sei zvaitika muparamende nhasi uyezve matora sei zvaturwa navamunangagwa pahwaro hwavo pasoma yavaita nhasi.
First of all, the Sona was very realistic. I think he spoke to the issues affecting the country and didn't really promise anything which cannot be done. I think he talked about cutting down expenditure, government expenditure, which is critical in terms of discipline, by taking out and more or less realigning parastatals to ones that will make profit, and the ones that don't make profit will not be part of the package anymore. That's critical because parastatals have really wasted a lot of money for the country. The corruption has also been there. So not only do you deal with government expenditure, which is not accounted for, but you also deal with corruption as well. And the ones that will remain behind are the ones who will generate profit. They also spoke about the cholera issue, which is critical, and typhoid admits that there is a problem. And, of course, the rural urban councils have got to be resourced to deal with that. But, of course, what was missing there was the fact that the land barons have caused all this. The town councils have caused all this because of corruption, building on wetlands, and without following the master plan. You know, every town has a master plan, and most of the towns do not follow the master plan anymore. And because of that, sewers, the water reticulation is not built for that size of houses and so forth. And nothing has been done to expand that. So you then come across waste being seen, sewers and so forth. I've seen it in Norton myself, in Maridale, in Johannesburg, in Katanga. I've seen it in Kingsdale. And the town councils have failed to get the developers to comply, and that's mainly because of corruption. And you move to the issue of the walking away of the MDC. Listen, they have their own democratic right at the end of the day. If they believe what they did benefits the country and it benefits the people that voted for them, you know, that's for us. But I thought from a nationalistic point of view, we have a constitution which is there, which, of course, you know, talks about the Electoral Act, which talks about, you know, if you're not happy with the outcome, you have to approach the courts. And they did approach the Constitutional Court. And in approaching the Constitutional Court, they now, there was a verdict given that Comrade Mnangagwa is the president. And that's the final decision because, no, you can't, the Constitutional Court, when it rules, you can't do much. But what strikes me, and which I think is important for even the leader of the SOM, DC, Honorable Tabitha Kumalo, I want to congratulate her for that. She's a hard worker. I've always liked her, and I might differ, but you cannot take away her stamina, her determination to succeed. Is, okay, what then happened? Because where the problem is that, okay, you accept the council elections, you accept the MP's elections, but you don't accept the presidential elections, and you cannot separate those because quite clearly, the same people who voted for the MP for MDC and the MP for ZANU-PF were the same people who voted for Chamisa. You'd want to think like that. Even Chamisa got more votes again from even people who are not within MDC and so forth. So they are prepared to take packages from town councils, okay, allowances and so forth. They're prepared to take packages from parliament, cars, what we are paid, which is nothing really, and so forth. And I want to understand, so how do you reconcile the two? And then you then say, no, we are not part of this, but we can get the money. And what do the people say? Is it not a waste of taxpayers' money? Because the moment you are sworn in, you have to abide by the rules. And this is where they've got brilliant people, brilliant young people that have come through who I think have got a great future in terms of politics, in terms of contributing to the country. You know, the Wendes of this world, Prince Banda, you know, Settlement Chikwinya. And people want to hear their voices. People want to hear their MPs speak on their behalf. So if they keep walking out of parliament, how will they behead? And how will they show even to the people that we are ready to lead? Because the next election is in 5 years. So to me, I think we need to rethink, and I think we need to be mature about it, and I think we need to think of the people first, mm-hmm. more than us leaders.
Ya mombobata makadaro honorable Muliswa toenda kwa muri honorable Khumalo Manzwa zvataurwa na vamuliswa motipindurawo ne rurimirwa mai kuti vari kubvunza ivo kuti saka vakakuvotera ivaye vachanzwa sei zvavanenge vari kuda kuti muende kunotora kuparamende kana muri kuwanikwa muchibuda muparamende panopinda vamunangagwa
honorable Muliswa vanondikashamadza chaizvo kuti iye pake ndepapi anyway ndataura izvozvo nhasi ranga risiri zuva rokuti titaure nhunha dzevanhu vari pazhe vana vemuzimbabwe nhasi ranga riri zuva rokuti mutungamiriri waari kunzi nezeki ndiye wati kuramba isusu angachiudza vana vemuzimbabwe zvachavaitira makore 5 ari kuteerana saka hazvina impact yakati kuti tabuda kana titagara isusu tiri kubva mubato bato iroro nderevanhu vanhu vatipa mandate kuti ivo vamunangaga vamurecognize saka isusu tiri vanani kuti tipinde imomo kuti tihwanane namunangagwa isu vanhu vatiudza kuti havamuisisi ndosaka tabuda kuti ataure nhema dzake dzaari kutaura kuti achagadzira nyika sei hazvisi nhasi tichingoudzwa nenyaya yemasuwa tichingoudzwa nenyaya yecorruption tichingoudzwa nenyaya yemawetland maland baron acho ari kuvaka dzimba ivo vasingateedzeri makanzura maland baron ezani honorable Mulisa one other party last session kuparliament accused one of the honorable members of ZANU PF that was a land baron knowing very well kuti ndovanhu vari kuuraya system muno muHarare chimwe chatinokangana ndechokuti cholera haisi cause cholera is a symptom of a cause nyaya yereticulation muno muHarare has been a thorny issue in every council for time in memoria the reason yacho yakajeka vana vedu vakadzidza vanobva kumaruva vakutobva kumaruva kuzi hakuna chiriko vachiuya mutauni kuzotsvaka basa saka which means kuti reticulation masuwa nemvura zvaoverwhelmed because the system yati kushandisa pari zvino ndo yakasiyiwa nasimiti saka sehurumende vane 38 years kubvisa paipi chaiyo yemvura kuti muise paipi iri biga kuti vanhu vaone mvura kubvisa paipi kuwedzera mapaipi kuti suweji pambe motiudza izvozvo kuti zvoda kugarira pasi muparamende moita mutemo wei problem iripo ndeyokuti makanzura angachirwanwa nemdc and zani yanga asingazvidi izvozvo saka vaiti vakaita budget oenda kucentral kunonzi kuti muno muHarare kuzvese zvoitika kuHarare zvobva zvanzi orit tichaapruva budget mari yamunoita imimi esei kubhuruwai endesai kuHarare Harare ndoichai kuudza kuti moshandisa mari iyoyo moendesa bhajeti end of December abhajeti roapuva muna October saka tiri kuti makanzura iwawo mari yacho vanoiwanepi iyo hurumende inofanira kuvapa through the central government saka tiri kuti handizvo izvozvo hato handizvo and ambotaura nyaya yekuti taakusota mamps nemacouncelors takaraisa the same issue iyoyo yemamps nemacouncelors asi kana uri pahondo yerusununguko haumhanyise zvinhu zvakawanda because being councillors nokuti tiite mamps hazvisi kubatsira vana vemuzimbabwe because zviri kubatsira isusu vacho vapinda muzvigaro vanaona bhumulisa
vanotambira
mari yake time topuwa motikari nzara anoinzwira kupi ava vanhu vatakamirira vari kuuraya necholera vasingadyi tiri kuti tikwavari makanzura nemamps anabasa akabasa kuchinja hurumende
Makhumalo ngingenele khonapho ngicela ukuzwisisa okuyinto kuncane liphumile laphela edalela eparlamente kumbe liphumile laphenduka la mlalelo omnangagwa
hayi siphumile sibili saphela ngoba sihle ungenile uthe engena abezani basukuma thina sahlala simtshengisela ukuthi hayi lokhu esakhala ngoba okwenzeka kele ukuphedwa kayo isikho sokhese ziphuma saphuma zehlatha yaphansi saphenduka futhi sangena kuphakhaphakhi waze waceda ispeech sakhe uthe esesiqedile okutshengisa ukuthi kayisiyo uhulumende onanza izikhalazo zikazulu uthe esesemoteni yakhe eyama-British wasukumisa isibhakira esitshengisela ukuthi murungu akangikwazi ube kusitshoni khonapho ona ungumongameli yakufuna ukuthini abantwana thina lathi nantu abe-MDC lathi kumele asinanzi so nxa sikhuluma izinto lathi kasilaleli akhona ukusithengisa isibhakira ehamba ngemota yamakhiwa athi wona kawafuni
aha yebo uyatsho ukuthi liphumela phela ungangokuthi okunenga okhulumileyo kalikuzwanga kodwa ukhulume ngendaba yekholera yena leyo wathi benza konke abakwenelisayo umnotho othi bazawulungisisa imisebenzi bazayisungula umnotho weZimbabwe ulunge uthini ngalokho
yiyo kuthiwa yimihlolo yonalezi indaba yekholera khathesi uminister of finance uMthuli Ncube ubhale ebulenjini lapha ukuthi kufuna ukuvula isikhwama ukuthi abantu babancedise esikhwameni sokuthi silungise ikholera udingelani imanti emalini kuzulu uzulu oyethi
I think
we've lost Honorable Kumalo there. And Honorable Mliswa, please do stay on the line while we take a listener. Stadium Lalel Mavirus.
Rege itimboyenda kune mtereri wedu varipanare. Hello?
Yeah, hello?
Ai, watu nukuchinga mizai. Tukuta ora nani uyeswe mburikupi?
Mnote ora natinashe miyambo. We are not still young yanga tipa msalabe kuti andaze protection that ya chinga namdiki izve zviri kutora kwane
ehe saka mkoma yanga titi pewo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro
aiwa tirozvinzwa zvedu zviri kuitika zvese pamwe chete tazviona kubva pamhepo kugadzwa pamwe chete nemapromises but chinonetwa ndechekuti kubva kwatakabva kusvika padare panapa now the count is almost 38 years and tutaiza kuona kuti kurwirwa kuchaiko chaiko zvepachena chaicho kurwirwa kuri pakati rebato ratinotarisira kuti rinokwanisa kupikisa ende rine pawa reopposition party yatinoti MDC alliance pamwe chete nezanutf kana tozotarisira zvinhu zvacho ka zviri zvinhu zvavo zvakada kungo zvakafanana hokutozinza kuti izvo zvinyange nhasi vanenge chicriticisana zvinhu zvichifamba kudai so but chinhu chakapinda kukosha ndechekuti vanhu timbosiya zvemabenefits timbosiya zvekuti ndaenda pachigaro pachitano chakada asi kumbotorawo mukana wekuti nhasi wapinda pachigaro unofanira kushanda saweka haufaniri kutarisa kuti ndichawani ndichaita sei asi unofanira kuita zvinhu zvokuti iwe unofara nenzvimbo yako nenzvimbo yako yawakadii yawakavhotewa saka ndiripo nharwa yanyatotara nechandichasiyirawo kuva ndechekuti zvokuitika zvinoitika izvo asi chakapinda kukosha ndechekuti hongu maelections anonzi akaridwa hongu maelections hatizivisi pachedu pavo izvo zvakaridwa kana kuti hatizivi and hakuna munhu chaiyo chaiyo ane shuwani evidence sezvo zvatakaratidza kuona asi chatinofanira kuona nekutatiti kuti ngatishate takabatana pamwe chete zvii zvokuti mukarikano unongo uripo pamwe chete nekunetsana ko kuripo ngazvisiwe pasi nekuti hazvisi kubhilda nyika yedu and isi vechidiki hatina chatiri kudzidza kubva kune vakuru vedu ndofunga ivo vese vamps vese kubva kuna president kusvika kune munhu wekupedzisira kubva pasi muparamendi kupedzisira pasi muparamendi medu ndofunga tiroti ndo madzibaba edu pamwe chete nemasekuru edu tiroda kudzidza something chinhu chiri good kuitira isusu maleaders amangwana saka ndomusiyira henye papa ndeti ndiro zvinzwa edu isusu ndichizviona pamhepo but tirikumbira kuti vatiitire action yekuti isu tikure tiri munharuwa yakanaka pasaita makriticise ekuti haana mabenefits ekwatiri sezvivana chidiki tiutazinodona zvinhu zvakanaka kuti titirawo mune ramangwana kuti titangirewo parinani
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka
tomutenda chaichaizvo thank you very much nekutibatawo kwamaita tiktore tesu pamhepo
aiwa garai muchifona
vasanda sixhuma uhlelo the connection lamhlanje umsakazi ngowestudio 7 sixoxa ngokuvulwa kwedale lephalamende ngokusemthethweni lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko wakhe oqakathekileyo obizwa nge-State of the Nation Address ngesiNgisi ukhulume ngezinto ezijeneyo ugoqela umnotho imisebenzi kanye lenkohlakalo i-corruption uthe akekho ongethembekanga abenza imisebenzi ye-corruption wonke uthe isandla somthetho esizaba finyelela uthe kabasoze bakhethe ukuthi hayi lo kumbe ukuhulumende lo ngumngane wami hayi uthi akusoze kwenzakale lokho umnangakwa ukhulume njalo ngokuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ezama ukudlelana kuhle lamanye amazwe ukanti wathi lezikwelete zelizwe bazazama ukuzibhadala ukubana kube lula kibo njengohulumende ukubana bavuselele umnotho besilo honorable unkosazana Thabita Khumalo ucingo lwakhe lusukelwa qhuma kodwa sizama ukumletha njalo and on the kuthiwa sesilaye uMakhumalo siyabonga ukuphenduka kuhlelo Makhumalo ngikubuze ngodaba lwenkohlakalo uthi ubaba uMnangagwa isandla somthetho sizabafinyelela bonke abenza imisebenzi yenkohlakalo abangethembekanga kungelani lokuthi umuntu kuhulumende kumbe uku-private sector kumbe akala sikhundla lilunga nje lomphakathi elifana lami la
iso simanga sonye izinto kamihle sahamba sayakwenza isekelo sombuso isekelo sombuso sakhipha i-anti-corruption commission amongst others angithi sabakhetha abantu labo namhlanje akula oyedwa esike sezwa obotshelwe ukungcola khonoku kanti sizahlala sithela into efana nayo ekuseni emini lantambama kuze kube nini asikaboni ubufakazi bona lobo and lokho kusiba wesi khathesi sikhuluma kunjenje ezitori lapha sekukhithiwe izinto esizithengayo opupu wokuthukela ona akusela lutho ozokutshengisa ukuthi sesibuyela futhi ku-2006 kanti bona besenzani khonapho indaba yona leyo eyamakhomishini kule anti-corruption amapolisa akhona asikeza ababotshwa esukuzwayo kuphela yokuthi sokubotshwa udr Barenyatwa sokubotshwa uMzembi sokubotshwa uKasikwere ungathi vumbuvumbu kuphume emaphepheni ilanga litshona zwi so oqambela omunye amanga lapha ngubani kanti
siyabonga Makhumalo uqhubeke ubambile khonapho sithathe umlaleli mavi singakabuyeli kumliso
Regate Mbwenda kune mthereri wedu hello makadiko mkoma muri kupi uye zvemunoitwani
ndiri kuJohannesburg ipa babatsadiwa
babatsadiwe tipeiwo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudandaro iyi
ndiroda ku ukukorokotedza Themba Mliswa nekuhwina kwaakaita uyezve kwese kwandaifamba side rana Karoyi kunosvika kuChirundu vanhu vakawanda vaimuchemera mazuva abviswa paya paya kuzanupiri anoratidza kuti anoita basa rake nemazvo ngaaenderere mberi achiita izvozvo
regai mirai varipo vamliswa regai titi vauye panhare mubva mataura navo nekuti dzimwe nguva hamuzowana mukanwa alo vamliswa
Hello, how are you?
Hey, inzwai zviri kutaurwa nemumwe mutsigiri wedare panapa. Taura yenyu mukwasha.
Pandaifamba road yeChirundu iyoyo kubva kuHarare. Area yese iyoyoyo vanhu vese vandakambotakura vandakataura navo vaikurudzira kuti vamuliswa munhu akavashandira zvakanaka. Zvikurusa mazuva vakabviswa kuzano aya. Saka basa ravanoita riri kubatika riri kuoneka pavanhu ende vanhu vari kutenda ini ndakazvinzwira handibva hangu kusaidhi ikoko ndaitongopfuuro hangu neerea iyoyo but chakanaka chakanaka mukaka hurungwe
aiwa ndinotenda nemashoko enyu mukoma anodakadza chaizvo ende basa richikuenda mberi mangwana kunotonha izvozvi na 10 o'clock naichivhura chikoro panga pasina bhoho since 1980 pambasina idzimba dzemateacher since 1980 saka nee ndiripo futi ibudiriro nichiendera mberi nayo saka ndizvo zvinoita kuti mhuri dzedu dzirarame nekutikasaisa mvura upenyu tikasaisa dzimba dzematicha vachigara panzvimbo dziri raiti mufudzi wewai ngachengetwe zvakanaka ndozvandinobhiliva ini saka iwa ndinozvitenda hurungwe inzvimbo yandinoda chaizvo vanhu vakandisumudzira chaizvo chaizvo ndisvike pandiri mbiri yangu yekunoto ndinobva kuhurungwe ikoko saka ihama dzangu dzepamwoyo
tiendererai mberi henyu mukwasha pane zvamamuda kutaura musati maenda zvenyu
ya tikauya nyaya yatu yeparliament akasike kutanga mbc ichibuda muparliament handiti saka vanhu vafane kunyanya kuchema nazvo ikodzero dzavo dzekuratidza kuti kune vamwe vanhu vasiri kufara nehurumende iripo tikati munhu wese ari munyika ari kufarira hurumende then takaitirei maelections acho hapana reason yatakaitira maelections kune vamwe vanotoida hurumende nevasingadi then chinonzi two-thirds majority muparliament zvinoreva kuti munokwanisa kushanda muri mega pasina opposition yacho saka ngavasaramba vachingochema nekuti mdc yati zvakati mdc yati zvakati ivo vane two-thirds taakuda kuona basa richienderera mberi zvekutaura ngazvichimira two-thirds vanhu vakawanda kudarika one-third ende vanokwanisa kupasisa mutemo vanokwanisa kuita basa vanokwanisa kutsvaga mari
aiwa tinokutendai baba vatadiwa muve nezuva rakanaka
maita basa tema mliko please keep it up
Ntunga, you're hearing there from Babata Diwa, who is saying that he went to some area, I think in Mashonaland West, where they were praising Themba Mliswa. So I gave you an opportunity for him to address Honorable Mliswa directly. So that's what he's saying. But he's saying that the MDC has a right to walk out should they feel that they need to. That's their constitutional right.
Mm-hmm. And coming to you, Honorable Mliswa, out of interest, out of curiosity, you seem to be more critical of the MDC than you are of ZANU-PF. You are an independent legislator. Which party will you be caucusing with in Parliament?
That's a very good one. And if you are right, I'm independent. Because I'm independent, I can do as I feel, which is good for the people of Norton. You know, I represent Norton. And for me, if MDC do something bad like this, like the caller said, two-thirds majority ZANU-PF has, they can do without them. Are you with me? And the people of Norton gave me mandate to represent them in parliament, not to walk out. So if I walk out, I'm certainly not serving their interest. I had nearly 17,000 votes, MDC 7, ZANU-PF 4. So what do those 17,000 think of me? Their mandate was to go and serve them in parliament, and that's what I do. The purpose of SONA, it gives you an idea and it gives you a pointer. It's a pointer on what the president will do. He has set the tone, so you cannot avoid it because we're going to debate it. So if you debate it and you've not heard it, what are you debating? Because whether you like it or not, they're going to debate it. It has been moved by Honorable Kwaramba for it to be debated, and it will take 2-3 weeks. People talk about the issues which the president spoke about because he's the head of state. And the head of state means parliament, judiciary, and executive. And I don't know why they don't understand that. That's why I'm saying that from a point of principle, parliament is under the president because he's the head of state. But they are in there. So why are they wanting to be under him in parliament, yet at the same time they say he's not the president? Unless we are dealing with two different constitutions in the country. So when I say that to people, then people say, no, I'm aligned to ZANU-PF. But I'm just taking facts from a constitutional point of view that the state is three pillars, parliament, judiciary, and executive, which is under the president. So the president is Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, unless there's any other president, which means he is the one who is the head of parliament too. So you are in parliament, but you are also not recognizing him as the president. How does that work? But yet you're being paid by parliament. You're getting the packages from parliament. It is important that we don't waste taxpayers' money. And I've said it. That's the reason why I don't belong to political parties anymore. ZANU-PF too has these issues of factions where they've got good policies, but they don't implement. MDC, instead of being an opposition, with the few that they have, they've got the vibrancy, they've got the intelligence to be able to counter issues that then, because for you to be a strong nation, you must equally have an opposition which is able to debate strongly.
And they've got great debaters in there. I miss my delivery, daddies of this world, Jesse Manjomes of this world, but some young people, but Settlement Makunye is in Chikunyeze, Tendai Biti. So why don't we then interrogate the sonar and say, but this is what the head of state has said. These things just talk about corruption. I like what Abita Kumalo said, that the land barons belong to ZANU-PF. It's true, I support it. For in case you think I support ZANU-PF, is that not an indication that I'm also critical of ZANU-PF where corruption is? The land barons are actually in parliament with Mashaya Mombe, who she was talking about, who are called the land barons. We have got Kazbet Mpami, who's in Zishawani, the land baron in Otto. We've got Kila Ziv, who's the land baron. And these are people in ZANU-PF. And this is what I don't understand about ZANU-PF, that they want to fight corruption, but they've now brought these corrupt people in parliament. So how serious are they about talking about corruption? You talk about NASA, for example. The minister was Priscilla Mpumira, okay? Robin Vela was the chairman, and the minister appoints the board. You fire the chairman, but you don't fire the minister. The minister is back again. And this is why I'm saying to the president, if he's going to walk the talk on corruption, he must be able to get ministers suspended while they're in cabinet or they're at work, fired and arrested. And investigations must happen. Why is it that we always have ministers arrested when they are no longer in office? So all this time they're allowed to steal, and then after that, you then go and investigate. That's something that I'm talking about again, which I don't agree with ZANU-PF. You've got Nguni.
Honorable Mliswa, I think regating Bokubata Imrumu Ipapo Timbo Tora Kola Ripa Runa Ripa Rizino. Tichambo edza kubata vakila zivu ndiye mwaru kufana unge varipa na pavago zvipindurira pana inya ya mataura hiyo. Hello, Kola.
Hello, magadizini.
Tiri wadi, turi kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura ona Bosport and Ripa Beta Mpumalanga South Africa.
Ehe, taura itinswi.
Okay, inini ya engineer wangu akatimire zvakanaka, especially zvaitwane bato NDC alliance nasikusara nasimuningi mukati neparliament. Zvinoratidzawo kutigirawo isusu vatigiriwe NDC alliance nekufota kwatakaita nekuti hatisi kufarawo nekubata kwakaita mahoti edu. Saka tinotendawo nekutimirira bozi ndo vakukwanisa kunge vari kumberi. Vachitimiririra saka tinotenda nezvavatiitawo muzvanhasi ngavaramba vakadaro ticharamba tinavo oldway ende tinotenda nezvataurama ekumano kuti aiwa ngavaramba vakabatirira ipapo tichava navo ende tichavaisa pamunamato amfoti zvakunda nemuzvara jesu
ivo honorable kumalo vari pano regai vauye panhare mubva mataura imi matima muri kutsigira zvavari kuita sevechidiki uyezve sevanhu vari ikoko kusouth africa zvii zvimwe zvamungade kuona vachizoturawo imomo muparamende vari pano honorable kumalo pindai pachirongwa mutaure nemutsigiri wedu
makadiko muredi ndinokusumudzira maoko nemashoko enyu ndiripo mwana wangu tirikurwa hondo yekuti iwewe udzoke kumusha mwana wangu nevazukuru kwete kuti tikuonerei pamawhatsapp video calls ticharwa kusvika zvanaka motitsigira vana vangu musarase mberi kune kufigwa zvichanaka
aiwa tinemi mamai vatinotenda nezvamatiitira muzvara nhasi aiwa rambai makatibatirira ipapo nesuo tinechishuviro chekudzoka kumusha tishande kumusha kwedu tivatiridzewo nyika yedu but kana zvimwe zvakadai so hatikwanisi kuuya tinoa tikashanda papi
tinotendaamatiitira
muzvara nhasi mama
mabasa acho manangu takapromisa 2013 nezani nanhasi takakamirira 2 million jobs zvatakuona takuona chi mavhenda azara murodhi ndo mabasa akavhurwa nezani iwavo
aisiyabonga makumalo tinotenda mutereri nekupinda muchirongwa
tinotenda maita basa
ngipenduke kuwe makumalo sipate udaba lwedevolution nanga mazwika ababa umnangagwa ekhuluma ngaleyo ndaba uthena ekhuluma ngesingisi the provincial and metropolitan councils bill will facilitate the devolution of governmental powers and responsibilities to provincial and local authorities. Through this bill, provincial and metropolitan councils will be reconfigured in accordance with Chapter 14 of the Constitution. This will further seek to facilitate enhanced coordination between central government, provincial councils, and local authorities within the context of the decentralization and devolution program. Siyazi iZANU-PF ithi izaguqula isisekelo sombuso ukubana iluhambise kuhle lolu daba olokuzibusa kwezabelo. Kodwa abantu abaningi bayasola ngisho lani ku-MDC. Kuyini elikusolayo kahle kahle?
Esikusolayo lapha yikuthi sibhala isisekelo sombuso konke okwe-devolution khonokho kwakukhona. Sabe siyathe njenge-MDC kuthi hayi asintsheni phela imithetho ukuthi siqalise ukuvula ukuthi siqalise i-devolution. Izalo yadonsela le yadabudabula yenzani la namhla lokhu sisilwa namhlanje kuna bekubone sade sibatshela khona sibhala isisekelo kuthi asilungiselini and decentralized power. So okukhona lapha yikuthi izanu ikhuthele ekuthembiseni abantu izinto abanganelisiyo ukuzifeza. Izanu sakhala nge-devolution babebuya besithi hayi akayisebenzi, sakhala ngathi yaze yangena kusisekelo. Izingeni nokusiseleko bansara namhlanje sekuya ngokuthi abantu bayakhala phandle ngathi i-devolution yangikhona ingaphi. Usefuna ukukhuluma ngayo, asihambeni sibone akula nto ezakwenzakala. Okwabo ikukhuluma akula nto abayenzayo.
Mhm. Siyabonga Makhumalo. Please do stay on the line.
Bengicela ukuthi endilungisa kule nto lapho mina siqondise kuZulu.
Qhubeka.
Basare mmiririri weparamenti batadiwa mabasa matatu: legislative, representative and oversight. Zvirikuita na honorable Mlisa tozvikudza spirit asi mari yacho ari kuiwanepi? Ko isusu tisina mari kuti tivake mabhohozi, tivake zvikoro, tivake dzimba dzematicha? Moda kuti mari yacho tiiwanepi? Totanga kuba here? Because harisi basa raonorable member iroro rokuvaka dzimba dzematicha, ibasa rehurumende. Because bumbiro romutemo riri kuti munhu wese ane kodzero yekudzidza and mudzidzisi ane kodzero dzake futi. Saka zviri kuitwa naMlisa ari kuita nemari yake hatizivi kwaanoiwana. Isusu vame tisina mari yacho ka hatizvigoni nemhaka yekuti basa rehurumende iroro harisi basa remiriri weparamende. Toenda futi panyaya yokuti toda kuchengeta maconstituents, tinovachengeta nemabasa iwavo matatu: mitamtemo, kuvamiririra, kutarisa kuti mari dzakapuwa maministries nehurumende dzakasvika kuvanhu here, zvakashandei kuvanhu. Vobasa rediro vamulisa vatare nenyaya yokuti sona sona kutaura zvaitwa Munangagwa pasona hazvina nebasa rezvizvi. Paramende yoga yoga tine anonzi mapijoni tichitaura izvozvo taanayo spichi yake yese yaanga akanyora. Kana takudhibheta hatitsvage zvaataura, tiri kutsvaga zvaanyora. Kuti sezvo zvaanyora izvozvo ndo zviri kudiwa nevanhu here? Pane zvavati vaita here? Because hatichi kutanga nhasi kuti vaite mapromises akadaro. Saka hazvina nebasa rese zvisona izvi. Tirikubhadhara neparamende and kandi ibhadharwa neparamende mari iyoyo iri kubva kuvanhu pazha apa vakavhotera advocate Chamisa 2.6 million. Ndo vatakamirira ivavo, ndo varidzire pei yedu ivavo.
Aha, thank you the honorable Khumalo. I know honorable Mlisa would like to jump in but we have a third guest and that's honorable Mayor Wachikachena. He's a ZANU-PF lawmaker. Honorable Wachikachena, good evening and welcome.
Good evening.
Mazvionawo sei zvaitwa neMDC kudare reparamende nhasi?
MDC matsotsayo.
Sei muri kudaro?
Vanouya kuparamendi votora zvigaro zvavo vogara voti president vakauya tichida kuvaferedza, tichida kuzoita walkout. In the first place kuya kuparamendi kuriorganiza kuti president ED vakavhotirwa neZimbabwe yese vakawina vakarakasha Chamisa. tavasumukira president vakupa speech no one knows vari kuwesta mari dzema taxpayers vevanga vasingadi kuuya vangotaura kuti we are not in parliament kuuya kuparliament vanopiwa ma allowances vanopiwa accommodation vanopiwa food vanopiwa fuel vouya kuzosumuka what does it mean it means nothing vakavavhotera vacho vavasi kuvamiririra kani zvavari kuita izvo
Asika Hanzi, we do not recognize him because vakabiri zirapa sarudzo.
Vaka inda constitutional court. Vaka nzuwea in evidence ima V11. Musu wa 31, Chamisa akabuda pa Twitter. Akatizo, I've got overwhelming evidence of over 10,000 polling stations. Over 10,000 polling stations. The winner, ndizema V11 zacho. Akata winner resoundingly and overwhelmingly. Aenda ku court akanzi produce the evidence. What did he do? He produced nothing. He stammered, his lawyer stammered. They produced nothing. Sevakaburitsa mazvilevhen zvacho ka. So vano winner say. Iwo vakadyiwa. Con court yakarula. Yakarula con court then ndo last ka court.
Makumalo. Makumalo othwali ngamatsosi lilandu kuzothatha ama allowances eParliament lingasoze lenze lutho.
Ah, isusu seMDC zvezvana wadya jena izvi zvokupa mari yevana vemuZimbabwe vachidrive masports cars ivo mabana vakavaka votera vachiita konera. Ah, tizvitedzeri izvozvo. And kana uri politician ndara unotamba nemafacts kwete zvokuti matsotsi kuti matsotsi ndini maland baron ambotaurwa manje manje namuliswa anobva kupati kwenyu ndimi matsotsi acho ndimi vekuba 15 billion yemadiamond saka tsotsi isusu neni ndiani saka zvotsotsi izvo chimbonozotsvaka kuwana matsotsi takamawana ikodzero yedu iri mubumbiro romutemo yeri kuti tisarudze nevanhu vanotida saka vanhu vanotida ndo vakatituma muparamendi totedzera zvavakatituma vari kuti munangaga haana kuhwina izvi zvemaV11 eti law zviri kunzi kana uri complainant unoenda nemachi nemafacts then uyu respondent must give you the kickers mafacts takakupai kotokupai maV11 handiti zeki yakati iwa nawo mukanochinja rutatu mamanga muchichinjei kana muri chiziya kuti zvinhu zvese zviri right correction pachirungu dictionary unokorekta kawani ukaona pakukorekta kechitu wakopa kechitree wakutokopa nezvita saka zvauri kutaura izvo hazvina nebasa rese izvi and mbabva ndimi at your age you are driving the latest model of the car tiri kutambira mari muparamendi iyo kambani yawakavhura wakashandepi kuti uraise capital iwewe
Mutengesa
lendi muharare muno mupanamba vanhu vochema votorera vanhu mari dzavo makutouya vakutotudza isusu tisu matsotsi
Honorable Wachajena, can you respond?
Mbuya vangu Tabita watugonesika havana zvavari kutaura
vakatiwaai kupa nemari
kuparliamendi
kabata pane mari
kuparliamendi yes totambira mari shoma But politics is easy. Even in parliament, it's a part-time. It's part-time, voluntary. That's part-time. You don't join politics to make money. If you want to have money, start your own business. Saka zvake zvokuti marine one at you, that parliament, you don't want to be case, I may be young, I may have that kind of money that she thinks I have. I may drive this car, I may drive that. But I have to use parliament. Even one of them being a kuzo, full money parliament. That's very wrong. These people are criminals. That's very... Instead of representing vanhu vavo vakavhotera, it's a disservice to people. Havana zvavari kumboita. Every day vanouya voita noise.
Honorable Wachajena.
Votanga kusumuka voenda.
Honorable Wachajena.
Vanovhotera kuti vaitei.
Tiri kukuona izve muchitaura imi kuti vadare veMDC nevamwe veZANU-PF havafane kutora mota dziri kunzi vapiwe nehurumende semaparliamentarians. Asi sekutaura kwaitawo Honorable Kumalo vari kuti imi mota dzacho munadzo. Sei muri kukurudzira vamwe kuti vasatore mota idzo?
Handina kuti pane two issues. VeMDC vari kunyepera vanhu. kuti anzi mota idzi tinotenga. Ndoda kuti iyo Honorable Khumalo vari apa handiya vakuproducee evidence remota yavakapiwa last 8th session 8th parliament yapfuura yatabva iyi vakatenga kupi vakabhadhara mupiwa risiti yacho mukaona vakadaro then I'll believe everything he's saying mota dzakapiwa mahara hapana anotenga vabvunze kuti vakupei risiti vakatanga vakuudza kuti vakatenga vakabhadhara mari then I'll listen to everything that she says totangira ipapo nekuti vari kubuda vachiti zvo hey, wadika jena ari kunyepa mota idzi tima allowance dzedu tinotenga vakatenga kupi mota idzodzo.
Honorable, pindura itinzi.
10 minutes before the hour of 9 o'clock, isikhathi sisihambile sihlobo zami sisalwe imizuzu elishumi kuphela. Makhumalo uyakhuluma uwajajena uthi lingamatsotsi landi kuzothatha imali ephalamenti kuphela kulalo uthe elikwenzayo elilwenzayo pendula khona.
Hayi utshilo simi uthi singamatsotsi amatsotsi yibo batshontsha 15 billion namhla sikwazi ukuthi kuyanga namhla sesibulawa yicholera badrive izimota sakuhamba kwi-election lapha izanu yathenga izimota for 210 constituency khanti bona imali angkhona abayithathanga uyena luwajajeni ukuthi singamatsotsi yinkalakatha lekhulu kuqilesela lona leli ngoba imota azidrayivayo le ama-business lasa uyawenza hhayi okasukholela babesitho njalo besithi khona balamabhizinisi namhlanje asikhuluma sebemdobhile oparirenyatala babesithi ngodokotela banamasejari babadobhile owikinelichivayo bathi banamabhizinisi babadobhile mhlane ephuma epalamente lapha azabona khona ukuthi izana ayinabudlelani lomuntu ophumayo kuzani ungangena uphumi ngomlindi yagcina.
Maybe regai timboenda kuna Honorable Mliswa nekuti tine muteerera akamira asi Honorable Mliswa tiri kuona apa pane makakatano ari kuita MDC iri kutaurawo zvimwe Zanu PF iri kutaurawo zvimwe imisa independent mota idzi vanhu vanotenga here zvakamira sei?
I think hello.
Yeah, taura yenyu.
What is important is to I love hearing these two parties speak, and I say, hey, can I just make you my party? You can be better than you my party. All they do is talk, and not much happens, yet people suffer. But the most important thing about the cars, first of all, Honorable Khumalo discussed, talked about my wealth. Isn't it we're going to account for wealth in Parliament by the 3rd of October? So people will know where we get our monies from and all that. I was in business before I was a member of Parliament. And not only that, the ball that I'm doing tomorrow is a ball that was donated by Zinwa. And then the...
Naredza wudzi nenge za rasika. Regai tiende kune mutereri. Hello, caller. Hello, caller.
Hello, mutereri. Muri parunare.
Hey, ini ndiri parunare jika.
Taura yenyu.
Okay, magadizi.
Tiri wadi.
Ah, muri wadi. Hai, so hatisiri wadi.
Taurai tinzwe mkoma, muti ga ga ga.
Nyaya ripo ndiye kudai huu. Vanhu vezana ava vatishunguruda ivava. Vatishunguruda. Mabasa tiri kumana, tatambura nokugara kure nemhuri dzedu. Mhuri dzedu dziri kutirwadza. Ende zviri kukonzeresa kuti mhuri dzedu tozowana dzimwe nguva vafu dzemombe varoora vakadzera. Nenyaya kugara kure nawo 2 years, 3 years, 4 years. Mapasipoti acho anorwadza kuti vakone kumatora. Mapemiti acho kwatinenge tichigara hakwanisi kubuda. Mabasa acho kumusha hakuna. Vanhu ava vane tsitsi neupenyu hwavo nekuZimbabwe kana kuita sei. Takazvitarisa futi vanhu vanoita chitsotsi zvafanana kuti vana Dr. Parirenyati vakasungwa vane pamberi apo vanoda kuzosunga vanhu vemDC vachiti taimbosunga vanhu vezanu. Ende takachenjera katakaendawo kuchikoro. Tinozviona zvavari kutsvaka kuti hatakambosunga vanhu vezanu saka iwe munhu wemudzidzi unofanira kusungwawo tiri kuzviona ende tofungawo zviri kumberi hatifungi tidzoka kumashure kumashure kuti akatobvako isiri kumashure tiri kutoiziva vanhu vezanu tabva navo kure tichitambura
tinotenda nekupinda muchirongwa muteereri
ya tokumbirawo kuti vambosiya chigaro tikwanise kundogara nemhuri dzedu tikwanise kuona mhuri dzedu mhuri dzedu nokuti kwetine tichishanda kunze topeisira takusangana nezvakawanda zvii takurasa mhuri because of Zanu PF.
Thank you there, caller. Makumalo size kuwe sokusele imizuzu emihlanu kuphela, 5 minutes before the top of the hour. Honorable Kumalo, what can we expect going forward? Siza ubona every time lapho ubaba uMnangagwa abuya khona edalile parliament liphuma yini kumbe bekungokwanamhla kuphela.
Thina sinesekelo sombuso esisipha amalungelo. Sizasebenzisa wonke amalungelo esiwaphiwayo ukuthi sitshengisele ukuthi hey, abantu sebedubekile phandle lapha zanu, ake litshiye izihlalo sike nika abantwana sokuthi nxeba ngantshintsha. Hayi bo.
Ngavataureswa vone shona kuti muchaita sei munguva inotevera, muchati panoya vaMnangagwa pese imi seMDC mubva mabuda here mudare kana kuti zvine zvifamba sei?
Tine kodzero dzatopuwa nebumbiro romutemo renyika yemuZimbabwe nemandate yatopuwa nevana vemuZimbabwe vatambura mumapedza kutaura ipapapo. Tichatedzera nzira dzese dzatogona kuti tishandise dziri peaceful. Izvo hatidi zveviolence, hatidi zvokutukana izvi zvokuti tiri matsotsi. Tiri kuti nyika ngaigadzire. Zimbabwe ine potential yakawanda. Tikateshekera pasi rese apa, vana vedu vari kubita mashura pachapa. Ko kuno kutokonewa kumusha sei? Zvanhu ngaisiye chigaro mane 38 years makonewa ogara muchitotiudza the same thing. Kubvisa cooking oil yabika machips for 1 year moisa mubhodhoro ritsva, hazvichinje chinhu. Cooking oil iyo yakamhora, chimbosiyai makonewa.
Honorable Wadyika Jena, pindai mupedzise tinzwe. Munoona remangwana rakamira sei?
Kupedzisa apa before sandava ndisandapisa zvamuri kutaura. I just want to go back to what our Honorable Mliswa said. Honorable Kumala, I think, accused Honorable Mliswa maybe of having money through dubious means, I don't know, to support his constituents. Vanhu vanopinda muparliament hazvirevi kuti unopinda uchitsvaka mari. Unopinda umeone zvinhu zvako, umwe unopinda usina chaunacho. Saka vasati munhu kana ane maconnections akakwanisa kubatira constituency voti izvo ivo havakwanisi yamhosva. No, that's very wrong. And then number two, she talks of kuti ZANU PF yampower, yakaita mupower for 38 years, cooking oil, what. I don't think it makes much more sense. If you look at it, every 5 years we go for elections. The people express their will. They vote. 2018, yakaseta presidents. My elections akaitwa murunyararo, credible, fair. Hapana kana chakaitika chekuti izvo unoti election yaka. Hapana kana munhu akarohwa before my elections. Hapana munhu akarohwa after my elections. Kusara sezvakaitika musi wa1. Vakomana veMDC vapisa mota mutown vachikonzera noise. That was unfortunate. Hatizvikurudziri. But pamy elections pese apa, ED dzakanyatsohwina free and fair. Mutemo unoti 50+1. 50% plus one vote, not 1%. Ukamosvika 50+1 vote. Wawina. Zvimwe zvese hasina basa izvi. Zvekuti wavota 99% wazoita 52. Yachinjwa chii? It's immaterial.
Thank you there, Honorable Wadyika Jena. We have run out of time, but what a show, marvelous. Ngizwile ngitemba libazwile wacha Jena lapho lo Honorable Kumalo. Bese zidlithizana bese ufiwa lapho.
Aiwa, chokwadi kuvanenze vevanzwa. Asi Honorable Kumalo, tinokutenda ichaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu nguva yedu ndiyo yadyanana. Handizotimebi regai vangoti vangotaura mbijana.
We are out of time.
Nguva yedu ndandati ndiite Honor Ladies and Tunga.
Yeah, but I would like to say thank you to Honorable Tabitha Kumalo, Honorable Mayor Justice Wadyika Jena, as well as Buru, Honorable Themba Mliswa. Let's make another date next week. Same time, same platform. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying a good night.